Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, August the 14th, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Tonight, we are talking about the Heroes Day as well as the Defense Forces Day, commemorated yesterday and today, respectively. What do these days mean to you as a youth? Do you really care? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct, and the number is 001-202-619-2077. We are streaming live on our three Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Shona, and VOA Ndebele. We are also streaming live on our three websites. That's voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Today, Zimbabwe commemorated the Defense Forces holiday with President Emmerson Mnangagwa promising security forces high-end weaponry and a better life. Addressing a gathering in Harare, Mr. Mnangagwa thanked the Defense Forces for maintaining peace and security in Zimbabwe and elsewhere on peacekeeping missions. He called for restraint amid sustained outrage over the killing of six people by soldiers in Harare 2 weeks ago during an MDC Alliance demonstration over presidential election results. Just like Mnangagwa, Defense Forces Commander General Philip Valerio Spanda is blaming the killings on the MDC Alliance. But Alliance leader Nelson Chamisa is having none of it. He took a shot specifically at Mr. Mnangagwa on Twitter today, saying, I quote, "National events and public holidays must be unifying, pacifying, and nonpartisan. Statesmanship and great leadership are clearly lacking in one purporting to be a national leader. I am disheartened by outgoing ED's hero speech, full of hate, finger-pointing, accusations, and division." Another MDC Alliance official, Walsh Mencube, had a more pointed criticism of our defense forces. He tweeted, "An army that shoots at unarmed and fleeing citizens deserves no honor of a public holiday. Yesterday, remember, it was Heroes Day. The question we are asking tonight is, what's the significance of both the Heroes and Defense Forces holidays to you as a youth? Can you relate? Let's get connected." Lichona njani mthokazi omuhle lamhlanje kuhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection. Sikhuluma ngekhefu lamaqhawe elayizolo ele Heroes Day kanye lelamabutho elalamhlanje ele Defense Forces. Ukhulumile ubaba uMnangagwa izolo, wakhuluma njalo lamhlanje. Izolo ukhulume encoma amaqhawe afela isizwe seZimbabwe. Lamhlanje ubonge amabutho ngokuvikela ilizwe leZimbabwe. Ubathembise ukubana uzathuthukisa inhlalakahle yabo mhlawumbe ngokubengezelela iholo, ukhulume nge-housing ukuthi bazabakhela izindlu. Uphinde wababonga njalo ngokuvikela ilizwe kanye lokuvikela amanye amazwe lapha abangaba bekhona bebiziwe for esingathi ngama-peacekeeping missions ngesiNgisi. Ophinde wakhuthaza ukuthula elizweni, wasola udlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo ngesikhathi abe-MDC Alliance. bekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. UGeneral Philip Valerio Spanda, umholi wamabutho, embikweni awethule lamhlanje kuphephandaba le-The Herald elokuthakazelela ilanga lalamhlanje lamabutho, uthe udlakela olwabakhona ukubulawa kwabantu libutho kumaviki amabili edluleyo kwabangelwa ngabe MDC Alliance. Okuyinto ecunule kakhulu abantu abaningi abagoqela umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lesiphathamandla salumanyano umnumzana Welshman Ncube. Yena olobe enkundleni ye-Twitter ukubana ibutho elibulala abantu balo ekalifanelanga neze liphiwe lihlonitshwe ngokuphiwa ilanga lekhefu elifana lelalamhlanje ele-Defense Forces Day. Kodwa umbuzo omkhulu esiwubuza kini lamhlanje njengoba sakhulayo ngokuthi ikhefu layizolo elamaqhawe kanye lelalamhlanje elamabutho angaba esitshona amalanga womabili kini njengoba sakhulayo, ndonya yaya tukurukura nezwayo mpano pachirongwa chebechidigi nasi chirongwa chenyu cha tinomupakura ine chipiri chega chega pano pane fenyuro yenyu ye Studio 7 taka uona ni zuro inyika ichi chikerechkeza zuva remagamba uyezve nasi yanga ichi chikerecheza zuva remauto va mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vataura pa maungano pa mabiko aitwa ku Harare vachitenda mauto nekudzivirira nyika mubavengi. Vamnangagwa sekuziva kwenyu vari kuti vanhu vakaurayiwa masvondo maviri apfuura nemauto. Kuurawa ikoko kwakakonzerwa nevanhu veMDC Alliance. Izvo ndo zviri kutaurwa zvekare nemukuru wemauto vaValerio Spanda. Asi vaNelson Chamisa vanova mutungamiri weMDC Alliance vari kupokana nazvo izvi uyezve vashora zvikuru mutungamiri wenyika vaMnangagwa nemashoko avo avatura nhasi vachiti havazi mutungamiri akakonzera uyezve vari kupatsanura vanhu vari kurwisanisa vanhu mashoko avatura. VaWelshman Ncube vanovawo vemubatanidzwa wavaChamisa vashorawo kurawo kwevanhu nemauto vachiti zuva ranhasi reDefense Forces Day harina kukonzera nekuti mauto hanzi navaWelshman mauto anouraya vanhu haafanirwi kunge achiremekedzwa nenzira yatiri kuremekedza mauto edu nhasi. Ndonyaya yatiri kukurukura nezvayo. Mubvunzo mukuru watiri kukubvunzai sevechidiki nhasi uri wekuti zuva reHeroes Day rane zuro neranhasi remauto akakosha sei kwamuri sevechidiki? And tine mutereri wedu wekutanga Amino Standiani Kola, welcome and tinomugamuchirai.
Makadini?
Tiripo hedu, makadini?
Ndine mashoko mashoma, ndida kutaurawo pamusoro pezera rane zire nezera nhasi.
Aha, munoitwa ani zita?
Ndinoitwa Brian.
Brian.
Mkoma Brian, ya.
Mkoma Brian, matibata muri kupi?
Ndiri Johannesburg.
Okay, aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa. Kandai manzwi enyu tinzwe.
Manzwi angu ndekuti ndiri kunyanya kutarisa nezuva ranhasi remauto.
Mhm.
Mauto edu anoshanda zvakanaka zvawo. Asi kuti tichitarisa kubva pakapa takawana kuti tinongoko ruzere mashandiro aita mauto edu airatidza kuti ane saidi raanenge ari diviri riri kutonga riri ZANU PF. nemapurisa acho saka manje zvinhu zvinoneta kuruzhinji reZimbabwe kuti fare zuva iri rakadai because ichiratidza kuti zvakaitika last week iyo zvekuurayiwa kwevana veZimbabwe nemauto acho zviya anofanira kutidzivirira saka handione zvii zvinhu zvakanaka.
Saka muri kuti mapurisa nemauto anofanirwa kuita seStudio 7 achitema asina kwaakareregera.
Handizvo chaizvo chaizvo zvamuri kutaura mukoma dzonga. Tichitarisa kuti tisingatarisi zvedu zvemauto zvese zviri muZimbabwe zvizhinji zvacho tichisanganisa nana ZBC zvinenge zvakapambwa nebato riri kutonga.
Asi semunhu wechidiki henyu muri kuremekedza basa racho riri kuitwa nemauto kudzivirira nyika kuvavengi uyezve basa rakaitwa nemagamba kusunungura nyika yeZimbabwe.
Ndingatibate ndichitaura hangu nezuva ramezire remagamba. Hello.
Ndira henyu mberi takateerera.
Zuva ramezire remagamba iri tinoriteridzawo zvedu sezuva revarwere sununguko asi tichitarisa mamiriro akaita nyika kubva pakabva takaona kusununguka kuzere veruzhinji tiri kutambudzika vana havana mabasa mari haiwaniki munyika. Saka maonero emene nzita ndekuti kana vakaenda kuhondo chaiko vachi vari kurwira ruzhinji rezimbabwe vaifanira kurespekta vana vezimbabwe nekutaura kwavanenge vaita turi kuvhota. Kana vavhota ngavasavabira vana vezimbabwe, ngavaremekedze munhu wavhotera wacho wotunga. Tese tiri vana vezimbabwe, nyika yese yevanhu vakarwa hondo chete ndiye vana vezimbabwe vese tezvavakarwira. Saka ngavachenje ngavanaira ngavaremekedze kodzero dzedu.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Brian.
Handinotenda maita zvakanaka chose, tinokutenda Studio 7.
Thank you so much. Brian uyakhuluma lapho eSouth Africa eseMzansi. Uthi yena okutanisayo ikuthi ibutho leZimbabwe kanye namapolisa basebenza beyamele kuhlangothi lweZANU PF. Lokho into ayisolayo kakhulu ngoba uthi lawa ngamabutho esizwe ngamabutho elizwe leZimbabwe amele ukuthi nga avikela wonke umuntu njalo njengeStudio 7 egamula engeyamelanga kuhlangothi oluthize. Bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook ekhasini lethu lesishona. Uyakhuluma uAdam Paidamoyo Zipala. Anzi nabazipala zuva iri harina chariri kureva kunze kwekurangarira vanhu veZANU PF chete. Ugamba sandikuti uri weZANU PF chete but ugamba kunotariswa muzvezve webasa rawakaitira nyika kwete kuti ukakontributa kuuraya vanhu nekubira vanhu nekuuraya ikonomi yenyika nekudzvanyirira vanhu zvonzi wave gamba. Ndomashoko ari kubva kuna Adama Paidamoyo Zipala. Timbotora zvekare mumwe mutereri parunhare mukoma Edson. Ndeibenyu mukoma wangu.
Muri sei mukoma?
Tiri bho. Akamira sei malevels?
Zvinofaya mukoma wangu.
Muri kupi, kuZimbabwe kana kuti kuJoni kana kuti kuBotswana?
Tiri mukadoma.
Mukadoma. Mapinda muchirongwa mukoma wangu. Mainzwa nyaya iri mugango.
Ini ndiri kuti zuva iri kai rakakosha especially kunyanya kune vechidiki. Zvata tichiona kumatunhu akasiyana siyana kuva kuchiitwa mazvinhu gungano iro riri tatichiona tachidzidza zvinhu zvakawanda zvinoyemurika kuti vechidiki kana kuri kuti vanhu vanogona kuatagwa neizvozvo vano kwanisa kuenda kunotsvaga mabasa ikoko izvimudzidza zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinhu zvinokwanisa kudzosa undangariro dzezvinhu zvakawanda zvakaitika kusure. Saka izvozvo izvo kazvinhu zvandango yemuroo zvangu semunhu.
Asi pane vamwe vari kugunun'unawo mukoma Edson, hanzi kuurawa kwevanhu nemasvoja masvondo maviri apfuura chinhu chinoratidza zvikuru kuti haiwa mauto emuZimbabwe haana hanya nevanhu vemuZimbabwe, asi anoshandira bato reZANU PF. Muri kuzvionawo sei izvi?
Hatikurudzire kuurawa kwevanhu isu sevanhu, nekuti hakuna chimwe chinhu chinokosha pane upenyu hwemunhu, nekuti upenyu hunongorarama kamwe chete then huchibva hwapfuura kana hwapfuudzwa. Asi tiri kutiwo zvakare masoja basi ravo nderekudzivirira nyika senyika, anoitira then pamwe pachona zvekuti tinogona hedu kuti masoja vanouraya vanhu, but ngatitarisiwo zvakare mativi ese. Ndamboti hatikurudziri kufa kwevanhu, asi tiri kuti ngatitarisiwo mativi ese kuti chambokodzera kufa kwevanhu chimbori chii. Tikadzokera vasure pamazuva ekutanga emademonstrations, already these guys vanogona kuti taita mapeaceful demonstration, but peaceful demonstration ingagona here kupwanya shopu yemunhu? Inogona here kupisa motokari dzevanhu? Hatiatani zvepeaceful demonstration. Mukaona ipo paa security ngati polisi, munoona pasocial media papeji apo vaisa vati ibasa remapurisa kudini kumisa vanhu, but mukaona mapurisa mazhinji paya paya vanga vakutemwa nematombo vakutotadza kondrola mogo yainga ichiuyaya. Saka zvimwe zvachona tisu tinozvikonzeresa isu vanhu tichishandisa nemapolitician vanga vagara vao kumahotera uko, then taguma tiblema vanhu vanenge vauya.
Chekupedzisira mukoma Edson, hatisati tatora vamwe vatereri, pane zvingadzidzwa nevechidiki here kumauto muZimbabwe anosanganisira mapurisa, masoja nemamwe masecurity forces anga achirangarirwa achiremekedzwa nasi?
Chandai chingokuudza chete chino kune vechidiki vedu vanhasi. Chinhu chaunofanira kudzidza kana tiri mukati mune zvenyika izvi, ngatisatungamidzwai mberi kuve isusu chombo chinorwisa pane zvese zvinenge zvichiitwa mune zvematongerwo enyika. Ndo zvinozokonza kuti takutanga kublemana isusu tikukublema security yedu senyika, asi basi rachona rinotombi security. Ndosaka ichizoita zvinhu zvatinokadzika nazvo isusu. Saka vechidiki ngatimbodzidzai chete kuti hatifaniri kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinogoma tarasikirwa neupenyu. Hatikurudzire zvinoshoresa kurasikirwa neupenyu neupenyu, asi ngatidzidzei ipapo kuti ngatisashandiswai nevanhu venu vezvematongerwo enyika zvakanyanya.
Haiwa, tinotenda zvikuru mukoma Edson nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Love kungumlaleli uEdson usipambe esekadoma uthi kunenge ungafundwanga basakhulayo kumabutho eZimbabwe kanye labo bonke abezomvikela ekade bekhunjulwa bethakazelelwa imisebenzi yabo lilizwe leZimbabwe lamhlanje. Abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ukuqhakatheka kwelanga leHeroes Day, ilanga lamaqhawe lelanga lamabutho elithakazelelwa lamhlanje kwabasa khulayo enda isikhathi 20 minutes past 2 o'clock ngapha eWashington, eZimbabwe 20 minutes past 8 o'clock. Silomunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli?
Yebo.
Yeah, kunjani baba?
Ngiyabonga.
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Libat.
Yebo, Libat. Usibambunga.
Hadi eZimbabwe, yeah. Hadi eZimbabwe, sine Victoria.
Yeah, muri kuMessina.
Yeah.
Aha, kwa mira sei kuMessina.
Mishina kuri raitu.
Ah, that's good. Mapinda muchirongwa mukoma wangu mainzwa nyaya ya tiri kuvhiya nasi.
Ndiyana wema soja kuti vanga vachiramba kamagamba akatifira aya.
Mhm.
Kati chikamani kuti vanhu vezvi vanenge vakutya manje nekuti masoja acho ava kungorova vanhu achiuraya vanhu apa taimudza kuti vanhu vari kungorova vachindee mdc apo vakungorovanzi makavhoterei pati yemdc zvinobvumidzwa yekuti munhu anomanike igonzi votera pati yakadai
mhm
saka toida kungoti vanhu vangoti vangovhota mune zvakanaka pasina kuti vazorova itungua kuti vamwe vanhu vemdc vakupisirwa dzimbani zvanopepu saka hadizvidio zvanopesa cho zviri pamutemo here pakuti vanoda kumanikidza kuti inini mazovhoterei zvamdc vopisira vanhu dzimba vorova vanhu even ivo vanenge vari pachigaro vacho vanenge vachiona zvino zvichitika zvinoita kuti vanhu tozofunga kuti ndo vanenge vachituma vanhu kuti vadaro nekuti zvinozoita kuti vo vatadze kuti kurambidza vanhu vavo vanenge vachirova vanhu chii avozoti isu hadizvi kuti vanhu vava kutumwa nani saka zvekuti ivo vakataura kuti vanhu musaite izvi vanhu vanoteerera ivo nekuti ndo vanenge vari vakuru saka vakanzwa kuti kwakati kuri kurova nemasoja vakati mukupisira zvinenge zvaitika muHarare mutauni mainzi mairwa nevanhu nemasoja so vakuru vacho vangati vangobudisa muromo wekuti aiwa masoja haikona kurovai vanhu vanhu vairega kurwa saka ivo havana kubudisa muromo wevanhu vakaendera mberi vanhu vakaurayiwa hama zvedu dzakaita kufa vanhu vezano saka isu izvi mukuru wacho tino haazofariri nevanhu izvi kuiwo zvinoita kwaoha ari paazi pakatinga nevanhu vanhu
ko muri padhuze neBedbridge Border Post ikoko mukoma Luke tambonzwa mashoko hamene ichokwadi here tambonzwa mashoko ekuti mauto ndiwo akufambisa basa paBedbridge Border Post ichokwadi here
anenge achingoita zvavo zvekungovhunikira vanhu izvozvi ndikungozvionawo kumafacebook but rimunesina asik boda chaipo but tinete mukati ichai but tirikungozvionawo kumafacebook ipapa ipapo pamawhatsapp apo
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Luke Luke, usithinta is South Africa lapho eMessina uya kusola uthi hayi yebo bekulilanga lamabutho lamhlanje izolo bekulilanga lamaqhawe kodwa okudanisayo ngokutsho kuka Luke uthi ukuthi amabutho egasabagcini kasabalondolozi abantu kodwa ayabahlukuluza tinemumwe mtereri zvakare silomunye umlaleli halo kola halo mtereri makadi
hello tiripo makadi
aiwa tiripo edu munoitwani mukoma wangu
ndiitwa Tavengwa Tembozi
Tavengwa
yeah
aha mati bata muri kupi
ndiriku break ku Atlanta.
Ku Atlanta muno mu America.
Ku South Africa.
Ku South Africa. Okay. Ma pinda muchirongwa mukoma wangu tipeiwo pfungwa dzenyu. Rinorevei kwamuri zuva ranhasi zuva remauto uyezve zuva ranezuro remagamba anorevei mazuva maviri aya kwamuri semunhu wechidiki.
Zuva remagamba ndorichirechedza zvakanaka chero ndiri kuno kwandiri but zuva remauto rakutotichisa kuti rivepo chero pakalenda nechikonzero chekuti tikatarisa mauto acho ndoavakutishungurudza saka hazvina zvazvinobatsira kuti titi takasununguka muzimbabwe kana kuti titi tine vanotichengetedza muzimbabwe nechikonzero chekuti vanotichengetedza vacho ndo vari kutiomesera paupenyu hwedu
mhm Asi kana muchitaura ne chiitiko chemasvondo maviri mapfuura apo pakaurawa vanhu vanosvika 6 kunyangwe zve vamwe vachiti vanodarika ipapo kana muchireva nechiitiko ichocho hanzi navamunangagwa nemukuru wemauto hanzi MDC Alliance ndiyo yakakonzera kuurawa kwevanhu ivavo nekuti ndiyo yakatanga mhirizhonga muri kubvumirana navo here
ina ndibvumirani navo ipapo nechikonzero chekuti tikada kutarisa kuzosvika vanhu varatidzire inyaya yekuti vanoita nezvesarudzo yacho vezeki vava vasingadi kubudisa maresults ende ikodzero yemunhu kuti azive awane zvaanenge avhotera zvacho nokuti tikada kutarisa kuti unonzi wavhota but maresults achona hasi kubuda anenge achinzi tichazokupai maresults na10 tichazokupai na2 tichazokupai nenguva dzakati zvinhu zvine zvitoshungurudza pakuti munhu wese munyika akutarisira chenji but chenji yacho haisi kuuya manje ndezviri kurwadza vanhu
Asi chenji yacho inoyaka nevhoti vanhu vakavhota uyezve hanzi nezeki vamunangagwa ndivo vakahwina
pakubuda kwazvo kunonzi ndo vakahwina asi kuti tikada kutarisaka zvinhu zvachona zvine chitsotsi chakawanda mukati nechikonzero chokuti kana kuri kuti varivo vakahwina chinovaita kuti varove vanhu chii haufani kurova munhu kana uriwo wahwina unorovera chii munhu kana wahwina haufani kurova munhu kuti ndiwo wahwina unogorovera munhu chii uriwo wahwina handi zvinongova pachena kuti unenge wakabiridzira munhu saka unoiposeredza munhu kuti tienda kuti ndakahwina ini ndo nyaya iripo nokuti kakuri kuti wakahwina zviri pachokwadi haufani kutombomurova munhu unomurovera chii kana wakahwina kana kupisira munhu imba yake kana wakahwina zvezviri pachena kuti uri kumumanikidza kuti tienda zvandiri kuda ini zvinova izvo zviri kutoshungurudza umwe munhu nokuti ukapisira munhu imba saka achagara pai munhu wacho hapana paachakwanisa kugara ndimunoona
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukomata vengwa
Alright.
Mwene usiku kwakanaka kuSouth Africa uko
Alright, metabazo
Okay, tinotenda utavengwa ukhuluma lati lapho eSouth Africa la njengabanengi uthi hayi amalanga uyawa phakamisa uyawakhwabitha kodwa akusolayo ikuhlukuluzwa kwabantu beZimbabwe ngamabutho and Mr. Nangagwa as I said earlier addressed a gathering in Harare today if you are watching on Facebook let's take a watch and if you're on radio AM/FM not FM on AM and shortwave please do listen.
Today's celebrations come just 2 weeks after the country's crucial harmonized general elections. These were held in a peaceful environment. I'm, however, deeply concerned with the incidents of violence that rocked the streets of Harare at the instigation of some members of the MDC Alliance leadership. I would like to extend my deepest condolences to the bereaved families and relatives of victims of the politically motivated violence.
That was President Emmerson Mnangagwa addressing a gathering during Defense Forces Day commemorations in Harare today. We have another caller on the line, Mkoma Panache. Magadi enyo Mkoma Panache.
Inafara magadi enyo zenyo.
Ai wati nofara zwedu. Matibata muri kubi.
Muri kuBotswana mukaburoni.
Wakamira sei ku Gabes.
Ai waku Gabes kuri nani zvako manheri ane tinenge tine kachando nekuseni tine kachando asi masikati ese tinoswera ine chicha nezuva.
Mhm, but gakuzopera kachando kacho manje.
Chando chakupera manje kunase kuziva kwenyu kuti Botswana itsetedze tinopisa zvakapfurikidzisa nguva yechano inotonora zvakapfurikidzisa.
Yeah, yeah. Ah, mapinda muchirongo amkoma panashe mainzwa nyaya iri mudariro.
Tinotenda.
Mhm.
Nyaya iyi wezano akawerenga mavotes, yes. But chaishamisa pakuwerenga kwawo mavotes. Sei chizoti wakariga, tinoti wakariga nekuti kana iwo wacho waiwerenga wacho. Taiona wachidedera wachimbopotsa kuwerenga. So all right, kana wakachiwina iwo wachizoti wakawina. Ko wai waizopinda waizotumira masoja kuti apfure vanhu muHarare wachifa wobva poti mavotes angari peace and harmonized. Saka tine mibvunzo yekuti zvinonge zvazofamba sei. Nekuti isusu vana weZimbabwe tatambura kwenguva yakareba wadi kungopawo kana nyangwe dai zvawangopawo chero wamuteki chaiwo tangoonawo change chinhu chinonzi ZANU PF changoti sudukei kwenguva kana kwetemu imwe chete zvayo tisingatarise kuti nde MDC Alliance inofanira kunge ichipinda davangu tangoitawo change yekuti ZANU PF yambozororawo tamboonawo vamwe nepfungwa dzavo kuti vanotisvitsa papi savana weZimbabwe tatai tiri mumasango tiri kutambudzika nekuda kwe isusu vamwe takatotadza enda kuchikoro nekuda kwepolitics dzavamugaisusu takafarawo pawakabvisa vamugabe ende nhasi unodai vamunanga vagonga vangwara pawakatora nyika kuna vamugabe davanga ari munhu ane bhureni waifanwa kungoti ndakusunungurai kubva muusungwa asi chitsvagai wamunoda ini nhangu ndava kuchizorora taura kuno kunhasi unodai vanga ari father Zimbabwe.
Asi hanzi mauto vaka madiploya nechinangwa chekudzivirira mirizhonga yakanga yatangwa neve MDC Alliance.
Izvozvo havaikwanisa kutumira masoja kwemapurisa anga aripo wani orait da vakatumira masoja vaine kana shamu zviri nani kwemasoja anozobatira pfuti vanhu vasiri kuvarwisa ko yanga iri hondo here vanhu vaizvimachirawo zvavo mutauni vachitaura maererano nezvakanga zvabuda musarugu nekuti mavhi11 ndo akaannounswa ne1 ndo waipemberera bhozi wakashanda namavhi11 saka vanhu aitarisa zvakabva pamavhi11 so kana zvabva pamavhi11 zvinozochinja sei zvaakuzeke.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa Mkoma Panashe.
Tinotenda venye maita basa.
Upanasheke lapho besitshayela ucingo ekwele Botswana eHabron eGabes. La uyawasola amabutho ngokuhlukuluza abantu. Siye ekhasini lethu leFacebook silomlaleli lapha uTrimboyi Tavengwa. Uti yena zuva ramauto haringatifadzi kucherechedza nekuti mauto acho ndiwo ari kutsikirira kodzero dzedu achiuraya vanhu vari kurwira kodzero dzavo nerusununguko rwakafira vana veZimbabwe. Ngutrimboyi palake ekhasini letu leFacebook leVOA Shona. Lienelisa njalo ukuloba kwamanye amakhasi ethu kulelesi Ndebele elithi VOA Ndebele, lelesi Ngisi elithi VOA Live Talk. Sithathe omnye njalo mlaleli laphana uyaloba uTendai McDonald Shumba Mini uthi yena jamisa muofisa chete ndokupedza nyaya. Mkoma Tendai, mashoko enyu ameno makavota here nekuti hurumende Sekutaura kwabanda mbonzo ndofunga ndimukomati nanshe vanga vachitaurawo kuti Zanu PF imbozorodzwa kumbopindawo MDC hazvimbofi zvakaitika izvozvo kuti hurumende ingobviswa zvingonzi okay kana kuti vezanu PF vacho vangoti okay tatadza regai timbozorora pinda henyu imimi MDC kana kuti mutwakazi kana kuti whichever party. Haiwa, hazviitiki. Hurumende inobviswa nevote. Ndosaka tichivota every 5 years. Ndopanobviswa hurumende ipapo. Hapana kana munhu wano andoziva akamboda kubva pachigaro nekuti nechikonzero chekutaura kuti aiwa ndatadza saka rega ndimbopa opposition matomu vembotonga tione isikati 24 minutes to the hour of 9 o'clock 24 before 3 kuna pa Melika eWashington DC abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo kungolwaba sakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sifuna ukuzwa kini ukubana ilanga lamaqhawe elayizolo lelanga lamabutho ele Defense Forces lamhlanje aqhakatheke kanganani lawa malanga omabili kini njengabontanga. Sithathe omunye njalo umlaleli Timbotora Mtereri parunare makadi enyu Mtereri.
Nani makadi?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Munoito ani zita?
Gacha.
Wa gacha, madibata muri kupi?
South Africa.
Kwa amira sei kujonuko?
Kujonuko rinani.
Mainzo waka ya tiri kufia nasi?
Ya, nda ingu wa.
Pinda ine banga tinsu?
Na wewe unaona azizi na gani kwa azizi na maturo. Na wewe utupa azizi na maturo kwa nafira na wewe ndipo tupatanga yenge kama kwa kuti. Saka na kwa kuti angariwe magamba yedu ati ndira ya kuti wa magamba acho ni zino wo. Wakati fira moyo yedu no wadza wakati fira tinogona kuvarangarira asi nekuda kwa utongi uripo izvi matongira vari kuita. Ndoanika kuti zvinhu zvishaye basa. Vaakushandisa nzira yemagamba kuita sekuti ivo ndovakuda kungodya vari voga. Saka zvinoita sekuti hazvisina kana basa, zvisina kana chiremerera. Apane pakuti kuti zvinhu zvite chiremerera, adeka tatombotikanwa vachinja pati tatombochinja. Saka zvoya umwe utongi humwe unenge wakasununguka ndohwozoita izvozvo zvinoremekedzwa. Bati pari zvino hai.
Ko kana tichitarisa zuva ranezuro remagamba enyika pane zvariri kureva here kwamuri?
Pari zvino harina zvariri kureva nokuda kuti zvataifana zvakapirwa nevanhu ivavo hatisi kuzviwana zvinongodyiwa nevashoma. Saka zvinonetsa kuti zuva iroro titi rakakosha kana nokuti tiri kurwa kuti titsvage kudya bati iyo magamba ayo kuti fira zvido zvavo zvavanhu vakafa magamba iwayo havana kumbofa vachiti munhu wane vaende pagiraundi table vodya vega ipapo vakarwira munhu wese weZimbabwe. But pari zvino manje zvangu vakanga vakaraundi table ndoka timu yadikidiki ndoka ri kungodya kega ipapo then isu tozonzi hadi pemberi rekuti zvavacho rinotibatsire.
Asi pane mutsauko here pamashandiro emauto kuZimbabwe pamwe chete nekuSouth Africa kwamuri ikoko semaonero enyu?
Ya, pato nemutsauko mukuru kwazvo toti mazoziya munomo vachitoenda vachienda kumastrike vachitoenda ikoko vanoenda havana kukrasha sevekuZimbabwe. Vanenge vachiziva kuti vari kuchengetedza vanhu venyika vanova vana baba vavo nevanina vavo nanamai vavo vanenge vachitozviita mune gwaro rakanaka kuti zvinoitwa kuZimbabwe zvinhu zvinokasha mukati zvemu.
Kana pa pane sarudzo mauto acho haambopindiri zvachose.
Haatopindiri zvachose. Patori nesarudzo hakana mapurisa atombowanika ipapo. Zvinhu zvinotongoitwa nekama mini yakazvimirira inenge yanhirikira ndo mapurisa atombomaona ari ipapo kana masoja atombopinda ipapo.
Mhm, aiwa tinotenda mukoma Chibara asi ndimbobvunza makanovhotere kuZimbabwe.
Ndakashaya zvangu mukana wokuenda kundovhota izvozvo zvibaba ranga rakatiwa ndi.
Aha, asi pane hamane shamwari dzamunoziva dzakadzokera kunovhota kuZimbabwe.
Vanhu vazhinji vakati gundira nekuenda zvingai zvanga zvisina kumira zvakanaka munongoziva mari futi inekwatiri kunoko dzinotinetsera.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Chibaro Chirabwa.
Ya Chirabwa kana kuti Gacha.
Gacha, aiwa tinotenda mukoma wangu.
Tinotenda.
Aha, Gacha lapo uyakhuluma ke South Africa la uthi hayi okokuthakazelela esingakufunda kumabutho eZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo akukho ngoba indumela yabo abadume ngakho ikuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Lizwile lapho ngimbuza uGacha ukuba na wahamba yini wayavota ekhaya uthi hayi akazange alithole lelo thuba ngenxa yomsebenzi. Selokhu ludlulile ukhetho bengibuza nje ngikhuluma lesihlobo labangane and ziningi impela eMzansi angimtholanga ngitsho lo yedwa othi uhambile wayavota eZimbabwe akulamuntu engimethe sicala. Ngiyacho nje ngiyazicholo nje ukuthi abantu abanengi abaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana, South Africa, emazweni angomakhelwane kaba votanga kabazange babuyele ekhaya. Kodwa ukukhonona bakithi hayi siyakwazi siyakuthanda njalo. Siqhubekela phambili ngohlelo de yenderemberi ne chirongwa chedu pressing forward. We have another caller on the line. Si tate umlaleli wakadi yako mtereri.
Ndinofara makadi zvenyu.
Tinofara zvedu. Munoitwani?
Ndinoitwa Bhabhatoni Muchenje.
Vamuchenje?
Yewo.
Aha, mati bata muri kupi?
Ndiri muPretoria.
Pretoria, aha. Aiwa, mainzo ya tiri kufia nasi mkoma wangu, tipe ufungwa dzenyu?
Abamo, mama senyu rova nindera, papa, na mzazo, niya tulamba ngele mzika.
Muda urova nindewele?
Hermaruani ndiri baba nanga ndinokumatangiza.
Aha, aha. Tukurukura nezvenyaya yezuva ranhasi ranga richicherechedzwa kuZimbabwe zuva reDefense Forces Day uyezve nezuva nezuro remagamba enyika. Saka zvatirikumubvunza hii sevechidiki nhasi ndezvekuti Zwara nasi uyezve nera nezuro akakosha sei kwamuri sebe chidiki pane zvamungadzidza here ipapo?
Ababa azvisina kukosha nekuti vanhu vachona vachatikoshesiwo, saka kuti ukoshese dzimwe nhoroondo dzavanenge vakutotiudza vanhu vati apapa zvichashande. Tikoshese zvinhu zvavo vanofanira kunge vachitikoshesa. Nepamwe pacho vanotitazokoshesa vanozotinyepera kana nemumwe munhu unonzwa kuti hanzi anga riri gamba rakazomiramira zvakadai oso wozotsvagurudza ona nemunhu yaya pakapera hondo angandori ne 11 years seumwe afa ezvino. Saka anozinati zvimwe zvese zvangotaurwapo dzikamaona kuti aiwa patakungonyeberwa geta tiite zviri pagiraundi zvatiri kuona izvozvi zvevakafa kare zvanga ngavachitiregerera.
But ndofunga vazokorekta manje age yemunhu wamuri kutaura iwoyo. Ndofunga vati yanga ari kuma60 chakuti here.
Vawedzera manje.
Ndofunga vakanga vakanganisawo kunyora vepanhau nevemaredhiyo.
But munhu uchimuona makore ake unotozviona kuti uyu hatina kunyanyosiyana uyu zvatiendei. Ipapo ndozvatinoramba zvekuti munhu anozoisirwa mamwe makore 20 pamusoro. Vazhinji vacho katozvitarisa kaonina kuti haiwa iwa apa tiri kunyeperwa. Saka nevakomana ava vazavo zvavakumacha vachizodiza hatichazvisekerera bhozi. Haungati munhu waurida kuti auye kufambira kuzokuona ndo munhu wauri kupfuura mutaundi vachidii nononono izvo hatichasekereri izvo. Hataimbovapa respect but vakutadza kuti kwavo respect. Saka ayo hatichashandidzani navo. Hakusikoko vakumhanyirwira kuenda uku. Ngavaitevedza, ngavaungane vaonane zvavo vega vari ikoko. Vamwe unokumura yunifomu vamwe vopfeka voona navo vari vega ikoko vachiita izvozvo. Kana kuonana nechembere dzavo dzinoti takavarwahondo dzine makorufu ezvinhu.
Asi hanzi takanga tichidzivirira nyika ka mhirizhonga yakatangwa nevanhu vemdc alliance sekutaura kwavamnangagwa nemukuru wemauto vavalerius vanda.
Mhirizhonga yavadzivirira masoja haana kutema kudzivirira mhirizhonga yevanhu. Musoja anodzivirira nyika noti zvibhakira zvevanhu vari kuvapana nemupurisa. Mupurisa ndobasa ravo iroro. Kwatanga kuti fanira kutanga kuuya polisi dzedu dzemasikepishi zandizvi kouya kana vatadza kuuya reaction team vakomana vezvinhu zveblack vayavaya vachizobva ivavo kwozoya support unit. Haimbotadze zvese izvozvo nguva yese masoja aisimbodii kuuya pese paido kuti zvonganyanya kamboitwa ndeitwe kuti nganzi ungadeedze musoja. Masoja handipo pavo wozi musoja munhu zvavapane kuti ukatenga rekeni unofanira kutopfuura shiri dzodzo kana kutopfuura shiri kana kutenga rekeni. Vanhu vavakadeedza vakavandori neshungu dzekutoshudha munhu achitofa ndozvavo zvavakadzidzira izvozvo. Saka pavakatosvika payapaya vakanga vatowana basa zvinonakidza kakupfuura munhu munoziva chinhu chavatengera chinhu kana chavaitira chinhu unofanira uchishandisa saizvozvo zvinoita. Vakaita wrong paya ngavasambode kutudza zvina basa. Mhirizhonga yanga yaitwa nemdc ipi yacho yavarida kutudza yavanga vaita iyo ndeyei. Mapurisa haimbotadza zvese ziya ziya hakuna zvakadaro. But vaida kutaridza vanhu chokwadi kuti tisi tiri kutonga ami ndo iri kutonga izvozvi bcause hakuna zvakadaro zvavanga hatisi vana vadiko ronga tudze zvinhu zvakadaro. Ngavaende kuna nauzumba kune vanhu vasingazive kana kuti zvinonzi kuti chii ndo vanhu vanonozivira ouchira uchira vari ikoko kwete kuda kutudza izvozvo zvakapusa kudarisa.
Kwevekwazimba vaizivi pfuti here mukoma?
Vekuzimba vanongouchirira zvese nhamwe kazi masanctions ndo aitai kuti mvura isanaye gore rino iri vana vachingouchira chete.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma muchenje.
Ndotenda.
Aha, umuchenje lapo itukutele linsizwa ikhala ngokuthi hayi ibutho ngeke sisalihlonipha ngemva kokubulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edlule. Lanxa nje abanye abalwela amalungelo oluntu besithi hayi akufanga abantu abayisithupha kuphela kodwa bengafika ichumi. Ngabalwela amalungelo oluntu labo thina njengomsakazi we-Studio 7 kasilabo lobo bufakazi. Kodwa esingakufakaza ngesakutshelwa ngamapholisa ukubana bayisithupha abashonela ekulolodlakela bedutshulwa ngamabutho 10 minutes before the top of the hour. Sithathe omunye njalo umlaleli titore mumwe mtereri wakadi yako mtereri
ala makasimbere
takasimba stering mati bada mori kubi
ngabada tiriku South Africa baba.
Ngaivhiwe mukoma wangu mainzwa yatiri kuvhiya nhasi.
ndainzwai mauto ari kushungurudza vanhu kuzimbabwe. Defence Force Day rakakosha chaizvo kuti tinge tichirangarira magamba akatifira isusu semayouth ekuzimbabwe. Asi respect yavo kubva kwativi is becoming less and less. Even kana mukatarisa population yanga iriko kuheros acre abiti muharare chino ikoko yanhu yehurumende especially masoja nemapurisa ndo vanhu vakavawanda kaka to the population yemuzimbabwe indodo yanhu ingasa like aisabanekanga kakhulu kuti let's go and celebrate yabona kuti abantu vasedayo kudala yabona. So haichaiti sezuva rakakosha like zvaiitwa kare because masoja ndiwo vari kutoshungurudza vanhu instead yekuti vange vachichengetedza vanhu iyo ndio vari kutopfuura macivilians people vasina kana futi kana chii ndio vari kutoita. Unotoona munhu akatogara stanza yekutonge ari muhombe shooting to the civilians vanhu vasina futi vasina chii vari kutodemonstrata zvava peaceful of which is one of my rules ari muconstitution kuti if youare demonstrating freely you can go ahead.
Asi ndimbomuverengera pfungwa dzemumwe asina kuda kudomwa nezita erake apa mukoma timbonzawa pfungwa dzenyu nepamusoro pezvaari kutaura. Hanzi, ndiri wechidiki muguta rekaroi. Zuva iri rakatikoshera zvikuru isu sevechidiki nokuti ndipo patinonzwa kuremekedza magamba pamwe nemauto edu uye tichidada kuti vakapira upenyu hwavo kuti isu tive nerenhasi ratiri kufunga kuti ringatijekere. Handizvo here zviri kutaurwa nemuteereri asina kuda kudomwa nezitapa?
Ndizvo zvaari kutaura muteereri ataura asina kuda kudomwa nezita. Asi now what we respect now isusu semayouth tari kurespekta vanhu vakatirwira noti vanhu vari kutirwisa iye zvino nekuti masoja akashaya kudhara ava vatisina kuona isusu tiri mabon free yandizvo. Mm-hmm. We could respect that we give more respect to those who died for us, not these ones who are even shooting at us. These ones, the current soldiers, of course we respect them. My soldier, one of the Kosha Munika, we respect them. But by so doing, we want to put on what you die. The respect you have to know is the amazing now. It's less respect you have to know Wakati Fira Kudara.
So ngezinye indlela uthi ele kwabitha lihlonipha lithakazelela ama heroes amaqhawe eZimbabwe ilanga la izolo le Heroes Day.
Yes, according to me, I'm an individual, maybe some can relate to what I'm saying now because these soldiers now, the current soldiers that we have now, they are killing us, they are killing civilians. Ukubulala umuntu ongaphathanga niks ongaphathanga anything to fight against you, the one who is having a gun, and you are shooting at me. Uyabona? So the respect that I will give you when I own Dubulayo, it's like the respect that you have to command me with you have to do this. But for the heroes that they passed away, I know that we are here because of these guys. They've been there before. That's why I'm here now. But these guys, they are shooting at us in the basketball that they've sent to them. The respect that I'm giving them is this current now. I cannot give them the very same respect that I give to the heroes, the late Joshua Nkomos and Tongo Gara and the late, you know.
Mm-hmm. And also, Mkoma Tendai, I often hear people say kuti paka Bidigroham Gavi muna November last year mauto akanga ari friendly akabatana nevana veZimbabwe murunyararo vakapitigura vamugavi asi vari kuti hameno zvapinda mauto kuti zvaitika sei hameno zvaitika currently kuti they were found you know, reacting in the manner they did, which ended with six people dead, according to official figures. But what many people often forget is many people were killed in 2008 during the elections. And the military was behind most of the killings. It's not a secret. It's out there. Everyone knows that many opposition supporters were brutalized and you know, killed during the 2008 election violence. But as a sikuzwa angazi abantu bayakhohlwa nxa sebekhuluma kathesi ezwa udlakela lwamasotsha luqale kathesi nje asazi ukuthi uhambe njani ngoba ngo-November babambana lozulu eZimbabwe bagenqula umgabe ngokuthula. Kodwa engikutshoyo nje just to refresh our memories is ngo-2008 kusiba lo dlakela olwaba khona kukhetho kwabulawa abantu abedlula amakhulu amabili 200 abebandla eliphikisayo ele-MDC. Abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho eZimbabwe aphatheka kakhulu kulolo dlakela. 4 minutes before the top of the hour, singakehlukani siqhubeke sikhangela imbiko elisithumela yona nkundleni zethu lapha ze-Facebook. Utendayo angazi ukuthi usakona muchiripere mkomango. Aha, ndanganchiri kutaura nezvenyaya ya 2008 kuti vanhu vakawanda seem to have forgotten about that. Pindira ipapo tins.
Alright, number one, what happened to Zimbabwe during the coup d'etat yakaitika recently ya Mugabe? But what we have to know is violence is in the DNA of ZANU-PF. So by the time when Mugabe was removed in power in November, what people were happy about is that Mugabe himself is out. But they forget that what they did is they remove one individual and let the system running. Sometimes they say son of God is God himself. If you can take, for example, Mnangagwa and Mugabe, they've been working together for a very long time, for like more than 40 years. So we absolutely know there won't be no change. The killings will be keep going on. Even though they tried not to be violent before the election, but now, as we speak now, from where I come from, I have two friends. The homes were burned down because you support the opposition.
Mm-hmm. The good like,
for example, so Kwamtari, from South Africa, Zambia, isn't
it?
Mm-hmm. Kwamtari, wakapisiri wa Zimba, wakarowa, nema nongo wakapika mayinfo, is my soldiers. But my complaints were filed that soldiers are harassing people, are doing this with the police, and it was on the radio one time, and the official said, we don't even know anything about it. Maybe there are people who disguise themselves to be soldiers and beat around in big people. But mm-hmm. We know very much, according to the situation, to the security that we have in Zimbabwe, you cannot just carry a gun in the way that you combat. You cannot. It's forbidden. You don't do that. So
I'm afraid we are out of time, but thank you for having that last word. As we wrap things up, I'd like to thank our listeners. We had no experts today. It was an all listener show. And this was The Connection. Ngati sangane zvakare nechipiri chesvondo rinouya. Sangane ningolwesipili oluzayo. Kodwa likhumbule zikona ezekuseni ngesikhathi sika 6 o'clock. Good night, Zimbabwe. Lila.